manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 6 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba. Nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchongwa chedu chanhasi.
Ikanhu rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu zvinobva kuti ivhundi redu takarirwira inhaka yatakazirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa wezvemaini muZimbabwe.
Hurumende inozivisa nezveurongwa hwekuda kukanzura maresinesi akapiwa kukambani yekuChina yeHeijin kuti ichere matombo kuuzumba kumashonaland east. Vaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki rezano PF vaGodfrey Senengamu vanoparura bato ravo rezvematongerwo enyika reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FIZ, vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzano PF pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji. Mitambo yenhabvu yekastolaga Premier Soccer League inotanga nhasi munyika zvichitevera kumbomiswa nekuda kwedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezvicherwa reMines and Mining Development rinonzi rakanzura maresinesi ekuchera matombo muward 14 kuuzumba akanga apiwa kukambani yekuChina yeHeijin Mining Company Private Limited. Izvi zviri mutsamba inonzi yakanyorerwa kambani yeHeijin ichibva kumahofisi ebazi rinoona nezvezvicherwa ari kumarondera mudunhu remashonaland east. Tsamba iyi inoti hurumende yatora danho iri mushure mekutambira zvenyunyuto kubva kuvagari vekwakaseke Ishenya Jina vekuuzumba pamwe nakanzura weward 14 vafajiyo Marowa avakanyunyuta zvakasimba vachiramba kuti kambani iyi ichere matombo munzvimbo yavagere uye kurima. Bazi iri rinoti rakazoitawo ongororo yaro rakaona kuti migodhi yematombo miviri yaida kuvhurwa munzvimbo iyi yaipinda mumisha yevanhu pamwe neminda yavo pasina kuwirirana nevagari venzvimbo iyi. Tsamba iyi inoti kambani yeHeijin ine nguva yekusvika musi wa 6 zvita kuti ipikise danho iri asi basa rose ramiswa kubva musi wanyorwa tsamba iyi unove nhasi mbudzi 6. Studio 7 haina kukwanisa kubata vebazi rezvezvicherwa kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata vekambani yeHeijin kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba vachirambira nhaka yavo.
Idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba kuti ivhundi redu takarirwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa wezvemaining muZimbabwe. Nekuti zviri kutaurwa neMines Ministry kuti nzvimbo yamuri kumaina haina kuvhurirwa kuti imainwe kana kuti iitwe exploration nekuti misha yevanhu
Tinoona kuti iyo vekambani yeHygiene vapiwa kusvika musi wa 6 zvita kana kuti 6 December kuti vange vachipikisa danho rebazi rezvezvicherwa iri. Tingaona here vachitora matanho iwayo ekupikisa?
Zvinogona kudaro, asi handifunge kuti kana vakakwana vanoda kuti vapikise danho ratorwa nehurumende uye vachida kurovedzera kuti vane kodzero yekutorera vanhu minda yavo nekutyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Ndofunga kuti vachataura nehurumende kuti tichagirei pamwe pekuti tiende kunochera zvavanga vachida kuchera kuzumba ikoko.
Kune vamwewo vamaguhu vane pfungwa yekuti hurumende yatora danho iri nekuti nyika yatarisana nesarudzo. Bato riri kutonga rezanu PF rinogona kunge ratya kurasikirwa nemavhoti arinombowana muuzumba. Munotiwo?
Hongu, mapoliticians always vanofungawo pamusoro pemaelections anenge achiuya. Asi apa ndinoda kuti ndipatsanure politics neadministration. Zvaitika apa iMinistry of Mines. Uye havana kungonoita rally vobva vataura kuti machina vakubva muno. Vanyora zvinhu zviriko nerecord. Vakota mutemo Mines and Minerals Act yekuti chero ani naani zvake achakanganiswa kugara kwake nekuda kwevanhu vanouya vachida kuchera muvillage kana mumusha make anokwanisa kuenda kukoti akatobata gwaro reMinistry of Mines ranyorerwa machina ari kuzumba.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vaimbova murongi wemisangano muboka revechidiki rebato rezanu PF kwaGodfrey Tsenengamu nhasi vaparura bato ravo rezvematongerwo enyika reFund for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FEZ. Vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzanu PF pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji vasina minda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Upfumi kuvanhu. Upfumi kuvanhu.
Vachitaura pavaparura bato reFEZ muHarare nhasi, vakafano bata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri, vakamirira kuita Congress vaGodfrey Tsenengamu. Vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji, kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya rifa renyika vega, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. VaTsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzanu PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda tava kutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naiwo vamunangagwa rao purazi tinofanira kutora. Vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopiwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabweans moziva kuti ihondo yatatanga.
VaTsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato rezanu PF pamwe neuori hwatekeshera munyika. Vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso, VaTsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika. Avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika. Vashorawo hurumende yezanu PF nekupa zvizvarwa zvechina nebelarus mabhizimusi akawanda munyika, asi zvizvarwa zvezimbabwe zvisina chazviri kuwana. Vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika, asi zvizvarwa zvezimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi hwandaa kuona ndo huri kutoitwa nezanu izvozvi iri kutengesa nyika kumachina takatarisa.
VaTsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana, asi ivo vachiita madiro ajojina pakuita misangano nevatsigiri vavo. Vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana, kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani. Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima kutinzwe pavamire nezvataurwa navaTsenengamu izvi, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika. Pakuparurwa kweFEZ nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana siyana kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi. Vanga vakamirira MDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora vaBenevolence Taisekwa vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese sema opposition parties in Zimbabwe. Masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you to any alliance, any coalition yetichaita munyika ino, so long itakubvisa the ruling party known as ZANU-PF.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika, mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wokubvisa ZANU-PF masimba musaridzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welid asi maitiro atiri kuita zvindo anoita sei anosiyana. Saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa ZANU-PF. Ende musungano iyoyo tinenge takamira chose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai vatsenengamo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato reZANU-PF richivarambidza kuita misangano nekuvavharira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU-PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai vatsenengamo vabata-bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika, kushungurudzwa kwevaimbo vavarwi vehondo yerusununguko, kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe, vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapata anopikisa vasati vadzingwa muZANU-PF. Vatsenengamo vatiwo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya, apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hapana munhu akafa neCOVID-19 uye vanhu 34 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda ava 11 vana vechikoro, vose vari vemudunhu reMatabeleland North. Sezvo pasina munhu akafa nezuro, uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wakaramba huri pazviuru 4,650 kana kuti 4,685. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru 133,000 zvine 166 kana kuti 133,146. Vanhu vakanga vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pa3,000,000 nezviuru 355,000 zvine 569 kana kuti 3,355,567. Vanhu vakanga vabaiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pa2,633,000 zvine 339 kana kuti 2,633,937. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti kubvutwa kwemasimba nemauto muSudan kwaisa parumana nzombe urongwa hwanga huchaona France ichirasa chikwereti chemari inosvika ma5,000,000,000 emadhora chine nyika yemuAfrica iyi. Izvi zvinonzi zvakataurwa nechishanu negurukota reFrance rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, imwe zvenzira yekumanikidza vakuru vemauto vakabvuta masimba. Vakuru vakuru muHouston mudunhu reTexas muAmerica vanoti vanhu vangangosvika vasere vakaurayiwa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mutsaona yakaitika pausiku hwekutanga hwekuvhurwa kwemutambo wemimhanzi weAstroworld nechishanu manheru muguta reHouston mudunhu reTexas. Mukuru weboka rezvekudzimwa kwemoto muHouston vaSamuel Penya vatsinhira nezveuwandu hwevanhu vakafa pamwe nekukuwara Pamusangano vavaita nevatori venhau mambakwedza panze pe NRG Park. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu patinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa hurukuro yedu yekupedzisira namuzvare Gladys Hlachikwayo vebato reMDC Alliance, tichizonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari kuSouth Africa ari kushora iye mabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Maita henyu nekundidaidza muchirongwa, zita rangu ndinonzi Hlachikwayo Gladys, ndiri Secretary weInternational Relations kana kuti Secretary anoona munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato removement for democratic change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Ko, panyaya yamataura yakadeedzerwa neSadak yenhaurirano munoona zvichitambirwa here?
Isu sekutaura kwatakaita semovement for democratic change ndo inova position yedu. Zviri kutaurwa neSadak, zviri kutaurwa neAfrican Union, ndo zvatiri kutaurawo isu vemovement for democratic change. Tiri kuti isusu dambudziko remuZimbabwe ndiri kuti we've got a governance crisis. Utongi hwedu hauna kumira zvakanaka, tinofanira kugadzirisa. Tinofanira kugadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa kuti tikwanise kupedza maproblems atinawo nenyika dzekuchamhembe. Saka isusu tinotambira zvakanyanya position yeSadak, tinotambira zvakanaka position yeAfrican Union kuti dialogue is the only way forward. Saka tinovimbawo kuti hama dzedu dzanopf nemamwe mastakeholders ari muno muZimbabwe achatambirawo nguva iri kupiwa kubva kune ma Southern African Development Community members neAfrican Union members.
Aiwa, tinokutendai muzvare Gladys Hlachikwayo vebato reMDC Alliance vanga vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenhaurirano dzavanoti dzinofanira kuitwa sekudedzerwa kwakaitwa neSadak. Regai timbonzwa kubva kuSouth Africa kune mumwe mudzimai vari kutaurawo vachinyunyuta pamusoro pemabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Makadii, zita rangu ndinonzi Jesse Charuma, ndiri muJoburg, South Africa. Ndoda kungotaurawo maererano nekushungurudzwa, kutambudzwa kuri kuitwa vanhu vakasungunura Zimbabwe inei, mahovheti edu, ana mai vedu nana baba vedu, vakatisunungura, vakatirwira kubva mumapambepfumi nyika ichizosungunuka kudzikisa navo. Chokwadi zviri kuitwa nehurumende yeZANU PF kana mudzimu yanambuya nehanda nasekuru Chaminu kana sekuru Kagoi vanokutendeukirai vanhu veZANU PF. Muri kuvashungurudzirei vanhava? Chamuri kuvashungurudzira chii? Vatadzei? Imhosva here kutaura kuti aiwa chikafu chamuri kutipa hatisi kuguta, toda kuti chiwedzerwe? Saka zvichema zvichabvumidzwa kuenda kuna purezidendi nekuti muZimbabwe mune chinhu chinonzi mapurisa chinogona kusunga vanhu.
Sei muri kudaro amai Charuma?
Manesi akada kudemonstrata muri kusunga, maticha akada kudemonstrata muri kusunga, vanhu zvavo vanhu vemaoposeni vakada kudemonstrata muri kusunga, mahovheti vakakurwirai vanhu veZANU PF. 2008 manganga madyiwa imimi nasangirai, dai pasina mahovheti akarova vanhu akaita kuti vanhu vavhoterwe, vavhoterei ZANU PF, vakazovhota nekutya vanhu, kutya zvakabva kumahovheti kuti murambe muri pachigaro. 2018 ZANU PF yakadyiwa naChamisa, mahovheti akamira zvakareva, akakurudza vanhu vakadini dini vanga vakamira nemusangano weZANU PF. Ko, nhasi chashata chii? Vanhu vakurwara, mukati vadzokera futi here kubata futi vachirwisana nehurumende yeZANU PF? Inga muhurumende macho imomo munotoriwa nemahovheti ana mai opa muchinguri, mahovheti hamunzwo tsitsi. Shuwa makanyarara purezidendi vacho vakanyarara kuti zi mahovheti acho arimo muhurumende akanyarara kuti zi. Asi chiina imedwe izvi zvinoshungurudza. Kana Mwari wekudenga hafari, dzimwe nyika hadzisi kufara nazvo zvinhu zvinoitika izvo, hadzisi kufara nazvo. Isusu vana veZimbabwe kusatotaura hedu, asi zviri kutirwadza nekuti ndo vakaita kuti tisungunuke. Hondo inini ya kari wandri mwana mdiki. Asi, ndakaona kushunguru uzu kwa kwete wa vangu. Vamu wanu waka enda kuhonda wana kutoka. Umuwako ya remara, vamu waku warane fungwa. Vamu waku supika, mamu vete Zimbabwe ndoe garu nunga sushi ni muromu. Zimbabwe ni kaka gareka mwishi. Hai waa, hurumende za nupiafuka. Nopa ya patrono zoti mkuma nanga apinde hakene kutu aneshuduji wanu. Aneshuduji wanu, aneshuduji mamu vete, aneshuduji manesi, jima teacher, jima doctor. Aneshuduji mayudhi kutahende kumabasa. Saka ngapinde zvake ngomana.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mai Jesse Charuma vari mu South Africa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri mu Washington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nasi tiri kutarisa tsaona yakaitika kuRushinga kuMashonaland Central. Uko nengo sera dzeimwe chechi yechipostori dzakanyura murwizi mazowe padzaiedza kubabatidzana. Tsaona iyi inouya mwedzi mishoma imwe tsaona yakadai yaitika kumapostori ekumasvingo. Vamwe vanoti mapostori ari kuzvidza nzvimbo dzinoera, vamwewo vachiti mweya yemadzinza ndoyeni kukonzeresa tsaona idzi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru George Kandiero. Takatanga ni kubvunza kuti vanoti kudii netsaona dziri kunzi nevamwe dzine chivanhu idzi.
Zvinosuwisa pese panoshaya munhu tese tinobatikana tinoshushikana angave mafiro acho akasiyana, asi kana dziri nzira dzinoita kuti tinogona kuzvidzivirira kana kuti taigona kusa kuti munhu afe, tinoona isusu sesangano tinotora zvese n'anga nemaprofita kwedu kuassociation. Saka tine dzidziso rakakura ratinopa. Apa panjodzi dzakaitika idzi, kune nzvimbo dzinoyera dziri muno muZimbabwe dzakasiyana siyana, dzine maitirwo adzo adzinoitwa kana vanhu vachida kushandisa nzvimbo iyi kunyanya zvinhu zvechivanhu kana zvechiprofita izvozvo. Uye kune zvinhu zvokuti takupinzana pamabeliefs kana kuti kumakufungiro ekuti takati ukaita zvakati zvinoita zvisingaiti. Noti inini handina kumbobvira ndashambira upenyu hwangu hwese zvonzipinda mumvura umu, nekuti iwewe rozi wanamatirwa nanhingi kana kuti unobhiliva nezvakati waakufunga kuti zvinoita, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka chinhu chinosuwisa chaizvo ichocho kuti tabva tasvika pachirungu anoti brainwashing yakasvika malevels akadaro ekuti tinosvika takusiya mhuri, takusiya vana nezvinhu zvisina nebasa rese zvina maturo. Asi uye tichitarisa futi rimwe divi racho randambotanga kutaura rekuti kune nzvimbo dzinoyera dzekuti tinofanira kungatanga takumbira kuwaridzi wedunhu munzvimbo dzatinenge tiri, nokuti munoona kazhinji kacho vanhu vanenge vafamba kubva kwavabva kuti vaende panenge pane mvura iyi.
Tichiona sekuru apa pari kusangana zvinhu zviviri, chikristu nechivanhu. Kune vamwe vanoti havatendi mutsika dzechivanhu zvichizoita kuti vange vachipinda munzvimbo dzamunoti dzinoyera.
Zvinhu izvi zvinhu zvinofambidzana uye zvagara zvichifambidzana. Mukanyatsa kutarisisa kuti tese tiri kuenda kwaMutare, asi umwe ari kuenda nekuchivhu, ari kuenda nekwaRusati, zvose chete chiripo. Munoona muhacha uya unoshandiswa nemaprofita vechivanhu vanoshandisa futi muhacha. Zvinhu zvakawanda tese kumagumo kwazvo mukomaka tinobvuma kuti kuna Mwari, kuna musika wanhu anotipa simba tese. Kana kuri kupira kana pachivanhu tinozopedzisira pakuti muti titsiro kuna musika wanhu ari iye Mwari futi. Saka ukaona munhu ane mafungiro ekuti hanzi chivanhu haichina basa, asi kunyatsa kuziva zvaari kuita munhu iyeye. Asi ndinoona kune vamwe chipostori ivava vanonyatsa kutonzwisisa kuti aiwa apa isusu taakudawo vakati vanotibatsirawo kana kukumbira munzvimbo mawasvika. Vanoziva kuti kuna ana mambo kune masvikiro ari munzvimbo iyoyo vanokumbirwa kuti no tine zvinhu zvedu zvatinoda kukumbirwa kumboitirapa. Vamwe vanototi hava hazviiti kuti mudai, vamwe vanopuhwa mvumo, asi pane zvinotanga zvaitwa kuti muzosvike pakupinda munjizi dzinenge dziri munzvimbo imomo.
Kune vamwewo vanenge vane maonero ekuti vanenge vazonzi vanyura munzizi idzodzi vanenge vasina kuchena, vaine zvechiwanhu zvavanenge vakabereka kana kuberekeswa neveukama kana nemadzinza. Imiwo munoona sei?
Zvinogona kudaro plazi nyaya yehukuru kana tiri mumakereke umu kana imo muzvitendero medu, nyaya yehukuru tinogona futi kukandirana mhepo, izvo zvinoitika. Tinogona futi kugadzirisana pachedu kana iwo ungaukama imomo zvinoita futi izvozvo kuti pamwe une zvavakaberekeswa ndose zvomanzwa ndataura kuti kuchikiro kune vakuru kuna ana mambo vari kunzvimbo iyi unogona kutovhenekwa kuti zvinoita here ndosaka manzwa paya ndati umwe unotorambidzwa kunzi aa hazvina kujeka zvinhu zvenyu zvamunoda kuita izvi.
Imi sezinata mati mune mapostoriwo anouya achiita nhengo dzenyu, zvinhu zvamunovadzidzisawo panyaya dzakafanana naidzodzi dzekuremekedza nzvimbo dzinoyera?
Hazvizvi kuti matorero atinoita vanhu vechipostori ndechekuti kana munhu achiuya kuti akuuya kusangano redu tine maexisting structures ariko kudhara kumaprovince kumadistrict kumasel kumabranches nekuti kuna mukuru wekereke yakati saka tinoda kuziva kuti munhu yabva nechekupi. Vamwe vacho matamba atitoapi nekuti munoona zvavanozoita izvo kuti nhasi wapinda sangano iri mangwana wakuda kutoita mukuru zvinoda kutanga zvavhenekwa izvozvo. Asi dzidziso tinovapa tine constitution uye tine code of conduct yatinoshandisa ndo yatinongoshandisa futi kune vanorapa pachivanhu. Zvinhu zvinoitwa nezvisingaitwi kana uchida kuita zvinhu zvakati zvakangofanana nezvewildlife zvekushandisa maanimal pati tine murauripo unotaurira kuti masteps anotorwa ndeakati akati akati zvakati.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyero nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Aiwa tatenda nesu.
Munhau dzemitambo, makundano enhabvu ekastro laga Premier Soccer League emwaka uno asimuka zvine mutsindo nhasi asi mudzinhandare muine vatsigiri vashoma shoma. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mitambo yasimuka zvine mitsindo kumativi mana ese enyika, vamwe vachifara vakunda asi vamwe vachichema vatorerwa mapoints ese matatu. Chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chasimudza mitambo yacho nemapoints ese matatu mushure mekuzvindikita 10-6-1 muMandava Stadium. Vengezi Platinum Stars vanaisawo zvibodzwa nekurakasha Blue City 5-0 muBaobab Stadium. Zuva ranhasi ranga riine mitambo mishanu yePSL muBulawayo, Harare, Kariba, Mondorongezi nezvishavane. Asi mashoko atawana kune vanga vari mumitambo iyi anoti mudzinandare umu manga muine vatsigiri vashoma shoma vakawanda vacho vagara kumba nemhaka yekudhura kwemari dzekuripa kunoona mitambo iyi. Vateveri venhabvu vari kubvisiswa madhora 10 kuona mitambo yePSL, mari iyo vanoti yakawandisa. Muongorori wemutambo wenhabvu vatawanda tafire nyika vanoti mutambo pakati peBlack Rhinos neHighlanders muNational Sports Stadium wanga uine vanhu vasingasvike 30.
Hakuna kuya vanhu handikanyepe kuzovaikomplena kuti matikets achari kudhura makona kuya vanhu.
Vanga vari muNyamunga Stadium pamutambo weCapes United neZPC Kariba vanoti vanhu vanga vari munhandare iyi vanga vasingasvike 100. Izvi munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvakonzereswa nekuramba kwePSL kudzikisa mari yemubhadharo yepagedhe.
Takataura nePSL tikati mari idzi dzamuruda kuti vanhu vabhadhare dzakawandisa dai madzikisa vakaita nharo vakaoma musoro. Asi ndinoda kungotenda vatsigiri vedu nekuteerera kuti vasaende kunoona bhora.
Mumwe wevanga vari mumutambo weCapes United neZPC Kariba ndiLloyd Chitembwe oyo ari kutarisirwa kutora basa remurairidzi wemakepekepe zvichitevera kudzingwa basa kwaDarlington Dodo. Iyo makepekepe yaita mangange 0-0 neZPC Kariba. Mitambo yekutanga kwemwaka iyi yanakidza zvikuru. Blake Rhinos ndokutora mapoints ese matatu mushure mekurova Highlanders 2-0. Chicken Inn ndokudamburawo Cranbourne Bullets 1-0. Mitambo yeleague iri kuenderera mberi mangwana paine mitambo mitatu muHarare, Bulawayo neMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndimi Jonga kandemire nishiti mrari zvakanaka vatereri.